tirha vanhu lava yi vaxaguru chaizo ro ku vona mari byi xange byi tiviwa ni hurumende ya va Biden ku ti va fambise basa ravo ro ku tonga nyika ya America. Saka vanenge va chisarudzana vanhu vale varouteswe kana kuti experience yai nedzidzo ya pamusorosoro chaizvo vakamboshanda zvekare nana vaBiden kuti vavone ringava peni rogaroga richazenge richidiwa muhurumende yavaBiden vobva vozozvifambisa kumakurukota mamwe vatoti masenata aya namaMP kuhouse of representatives ndokwavanozondovhota ikoko vachiona kuti itimu iyi inobatsira vaBiden mari yavanoda inokodzera here kuti vapuwe. Saka ndo basa rayo iroro, vaBiden havangonokori zvingangova zvinoitwa dzimwe hurumende dziri kune dzimwe nyika kuti president unenge ane simba rokungonokora. Aiwa, vanenge vava vanhu vavo vanenge vaiti izvi zvamunoda kuita izvi zvinoda mari yakati, ichazofambisa yakati yakati, vonyorerana pasi voenda voiisa kuvanhu vanondoikumbira mari iyoyo kuhurumende yeAmerica vondogara pasi.
Kana makatarisa vanhu vava vakadoma ava, munoona sekuti vanokodzera here kuvachipanga mazano chomutungamiri weAmerica?
Vanhu vanokodzera zvikuru tikatarisa zvamari vanhu ivava, tichitarisa hedu kuti vanonga-nonga kuti vakadzi ava varume ava vakatarisa zvedzidzo yavanhu ivava vagotarisa zvekwavakamboshanda, tinoona kuti ruzhinji rwavo vakamboshanda navaBiden kungava kuhurumende yavaObama, zvekare ruzhinji rwavo kure rwakamboshandiwa kumayunivhesiti savaCecilia Rose avo vanova ivo Princeton economist wanga ari mukuru wenyaya dzezvemari dzeyunivhesiti yePrinceton inenge inokukudzana nana Harvard. Saka tinoona kuti vatarisisa kuona kuti ava vanhu vanoziva here zvavanoita, vakamboita here basa irori nokubva vatora timu yavo kuvakadzi vanova vakatora zvevatema vakatorazve maimmigrants vaa vamwe vakazvairirwa kuzhe, tinoona pano umwe vaadheyomo munhu wakazvairirwa kunigeria akavuyawo muno maamerica akadzidza maamerica muno ari wechidoko zvekare. Saka vasanganisa vanhu vakuru vakaita samai Janet Yellen vachazova ivo ndio vava treasury secretary kana kuti minister wefinance achizotevedzerwa navaadheyomo avo kuzvairirwa kunigeria asi ike zvino vava maamerican vari vechidoko vayeleni amayeleni munhu mukuru chaizvosa zvasvika kumasevhenidoko mutevedzeri wava ari munhu wechidoko vaadheyemo ari 39 years asi vose vari vanhu vano ruzivo rwapamusorosoro kunyaya dzezvemari kuti dzinofambiswa sei, kwete mari dzose dzose asi mari muhurumende kuti dzinofambiswa sei.
Mataura pamusoro pamai Janet Yellen vamati vachazoita watingati minister of finance, chamunofunga kuti vakapirwa chinzvimbo ichi chii?
Amai Yellen vakapiwa chinzvimbo ichi kwatariswa zvavakamboita muhurumende dzapfuura, ndiye munhu wokutanga kuvarume nokuvakadzi kunge abata zvigaro zvakawanda wanda zvapamusoro zvenyaya dzemari achizopedzisira nechigaro chaari kuzo kuwa icho chichi chokuva secretary kana kuti minister wefinance muamerica. Saka munhu unoruzivo rwakawanda, munhu unozikama zvekare munyaya dzemari idzodzidzi.
Tichiri panyaya yokutambidzana utongi pakati pajoe Biden navatrump, vawilliam Barr vanga varivo attorney general weamerica wavatrump vabudisa mashoko okuti hapana chikiribidi chavakabona chakaitwa pasarudzo, izvo zvisingaenderani nezviri kutaurwa navatrump. Munofungei nemashoko iwaya?
Ndinoona sokuti mashoko makuru zvikuru because vabaa ndiye mukuru wezvemutemo muamerica mose, ndiye unoti kana akaona panenge pasina kufamba zvakanaka unoti apa pangapaongororwe, ingava neFBI inotarisira ipapapo namamwe maroya ehurumende. Saka ndiye watingati sugweta rehurumende yose yeamerica richinge richitaura izvozvo kuti hapana biridziro yakaitika panyika munyika yeamerica, ndo zvinofanira kunge zvichibvuma navanhu vose vomuamerica, ndo zvinofanira kunge zvichibvuma navanhu vose vepasi rose kuti aiwa zviri kungotaura vatrump izvi munhu uri kungotauravo zvake zvisina umbohwokubira nokusamira kunobva kugweta guru rakaita savabaa zvinovabva kwataita kuti vabuda pachena vakati hapana kubira kwakaitwa ndicho chokwadi chive chiri muamerica icho chandaigara ndichingotaura kuti muamerica tsarudzo hadzibiriki muamerica zvachose demokirasi muamerica kutonga kwenyika muamerica netsarudzo dzako zviri pachena kumunhu wose hakuna mirigiro yakaitika vabva vataura kuita guru rehurumende rakatosarudzwa navadonald trump vachaivapo